achida kumbotaura nemipanyaya ye music attributes nezvi. A lot of people ask me kuti sei kuna shoko music yenyeri kupisa. I want to let you in on a small secret that you might not know. So tine vamwe vanhu vakati one day vari kuplaya role mo music yedu yaye kunashia vamunenge musingatozivi. Why am I telling you this? Because some of you munenge muchinditi papai, we want mentorship. And then vamwe venyu ndokuudzai kuti you know what, zvinozondiremera. But what I chose to do is to then use my platforms angu for lessons. But unfortunately, most of the time vanhu havadi lesson inoyari lesson kugarai pasi ndikuudzei. Sometimes ndinovapa lesson iyeya yakavigwa mune ma day-to-day, you know, events andingachiitika mulife mangu. So you'd find kuti pamwe pacho mukaenda kunotarisa Nisha munobva maona kuti Nisha anogona, mobva manzwisisa kuti tinashe mutarisi futi ndiye ari kufamba naNisha, saka tinashe mutarisi ari kugona. So ndee ndichida kuti ndikuburitsirei chokwadi chinenge chiripo kuitira kuti paya paya kana maakuda kuzozviitawo munyatsoteedzera zvese, musangoteedzera zvidikidiki chete. Ndee ndichida kuti ipapo panyaya yeNisha ipapo muende kunocherechedza zvinhu zvakaita kuti asvike paakasvika apa. Nisha hatimunyorere music, hapana kana raita anopindira pazvinhu zvake, munhu anonyora ega music. Saka ndinogona kunyeperai ndokuti tiri kumudzidzisa tiri kuita sei. That won't be true. She is a talented artist. I actually discovered this talent through kungoscrolla pa TikTok and that girl is good, ndobva ndamudeedza payapaya. Because mazuva ano now ndakaenda kunodzidza futi along the way kuti talent rega harisiri runoendesa munhu kumberi. Saka takangodeedza Nisha uya tikati tinoda kuti timbokurekodhera song one tiite sesei uya. And then auya payapaya ndobva ndatanga kushanda naye tiva tarekodha song, ndobva ndamuti kuiwa usikuda basa here zveshuwa, ndobva ati ari kurida. Tikati kupaint kuri kudiwa munhu uku, ndobva ati asi ndobva anoshanda kupaint. Kuya chinangwa changu ipapo chaiva chekuti before we invest anything in this artist kuti aende mberi, we need to know character yake. Tinoda kuziva hunhu hwake, akamira sei, anobvepi, akawana malessons api muupenyu hwake. Zveshuwa ka Nisha paakauya, you know, chinhu chakanyanya kundiattracta paari ndechekuti also akada kumake a effort kuti tizive each and every person who has played a role in her life kusvika asvike paasvika ipapo. Zvakandiragidza kuti even if we are to play a role, Nisha uya tomusumudza osvika palevel yatinogumira isusu, akuendawo kumberi. Hatikanganwi, hatisi kuda hedu kukanganwikwa, but tinodawo, ndinotarisa munhu akaita seizvozvo asingakanganwiwo kwaari kubva, handiti mozvona. And then over and above that, kwakuchizoona manje kuti anogarika naye here, how does she relate with people around her, munhu here wekuti anoganza, anoita sei, ari kuda kungotsika vanhu pamafudzi achimhanya. Because hatidi kuti vanhu vakadaro vaende kumusoro, ngavarambe vakagara pasi vanhu vasina hunhu. Hatidi kuti vaende kumusorosoro because vawandisa kumusoro uku vanhu vasina hunhu. Murungozviona vakawanda and taakukundwa manje isusu tinenge tine hunhu, taakuita kunge tisiko. So Nisha uya tazonyatsonzwisisa paya paya, handiti mozviona manje tovatata uyu mwana waingatishandii naye. Zveshuwa akaitaita ndobva aita masongs ake kusvika tazomuti achiregedza ako zvekusenza kupaint because mari yaakukwanisa kuuya kubva kumashows wakukwanisa kuzvibetsera. But the truth of the matter is she is a good kid and ari mwana akanaka kudaro, ari right ka. And tinotoona tese kuti she deserves to go forward. Asi uye she has got good music. Asi hakuna good music, handiti makanzwa paya vanhu vachiti tinashe mutarisi unozoita zvokuti manikidza. Ndaitokurakidza chaitova chidzidzo paya paya, no matter how good the product you have is, haingozvitengese yega zvaya zvainzi CSC, nyama inonaka inotaura yega yobva yadi, handi CSC yacho haisiko izvozvo. So tiri kutaura kuti unofanira kutozopusha no matter chinhu chako chakanaka kusaisika, you have to push. And then over and above that, kuzova successful kwa Nisha kwe kwe. It's because of a lot of people that you might not even know about. I can let you in on a secret issue. Kuti music industry yoyeyo kune tori nema gurus akafana na Ja Praise. Kuti before we release song ya Nisha tinotombo yitumira ikoko. Ja Praise pa akatonzwa ma songs ndakamtumira ari 3 no but e kutora pirori ngaiende kuvanhu mukuzvinzwisisa. Ngaiende kuvanhu. So iwewe when you're starting a business, ringava business ripi, you still have to have other people around you that can then say ichi chauri kuita ichi ndichocho apa uri kutadza handiti mozvinzwisisa. Ndozvandirikuedza kunoburisa ipapa bedza apa. So kuti Ja Praise even before papa ine song yandai believer yakarira haina kurira pandai fungwa kuti inofanira kusvika inonzi Muhana. But ndakati ndai release ndobva ndazotumira Ja Praise soon after releasing. So my way pane pano pasina kugadziriswa zvakanaka, udzai jamao ndimubatsire padai zvekuti pandakanotaurira jamao kuti hanzi na Ja apa iwina handimuzviona manje. Saka zvinobatsira kuva nema advisors ari paside pako. And then muchitoona Nisha achiva successful kudai kutori nana Freeman iyeye akatotiudza kudhara kuti apa uyu munhu anogona voice rake like right unique and achatoenda anikachiti sisterane Freeman anika respect kaanongopa kuvanhu mukristu munhu wechechika wemukristu chaicha yakazara anikachiti sisterane ndimozvona. And then even kunashi kuyakuya at the very same time kuna Jamao hakuna music inobuda kunashi kuyakuya musanyeperwe kuti nini ndogona kunakirwa ne song ndoti ngaibudeka inototadza kubuda kana Jamao asina kuti songwe because ane nzeve zvekuti ndi producer yes but chino chiri pari chakakurisa inzeve yake anonzwa andimozvona. And then motarisa kusumuka kwa Nisha kwese kuyakuyaka zvaisa kwanisa kuitika izvozvo pasina Sandflow andikunyeperei pasina Sandflow. Kana makaona recording yakaiswa vari muTesla so ane mainzwa wachi player song Sandflow but up oh I may not paka paisa here but up parikuti hololo apa itai kuti pave wide papa ma voice acha yaso vhurika nyaso pa hololo pa song ya ma 9 iri kuuya mai manje na 96. So Sandflow plays a role in every song ya munoona ichibva kunashi ingava ya 96 ingava ya anika anenge atoisa hunyanzvi hwako ipapo zvekuti Jamao paivaika kana achifamba na Sandflow anotoita kunge arifamba neka notebook muri kuzvinzwisisa. So chandoda kungokuburitsira ipapa ndechekuti it takes a village to raise a child. It takes a village. Inini oxide kuno kuti ndine zvandiri kuita Jamao oxide kanenge aine zvaari kuita Sandflow ari kutoita pana Nisha ipapo. And then kuna Ja Praise wako ari kupa sort of akaita director ari kuti taurira unozva zvinoitwa ma directors zvese kuti anenge anoapointwa kuti angoona zvinhu kuti zvifamba zvakanaka here. And we've got other people vakaita sana Royal Mint vaive vari kupusha nekusaidi kwavo. You know, it takes a village to raise a child. So thank you for everyone involved. Thank you my fans angu nema top fans angu ndimunosupporta zvinhu zvedu zvakanyanya kuti zvizonzwikwa nevanhu vese kunze uko. I love you so much. I hope you are getting nuggets and lessons from everything that we are doing because ndo chinangwa chandiri kuzviitira ndizvozvo chete ndo chinangwa chikuru not chete ndo chinangwa chikuru chatiri. I love you so much. Mwari wakuitirei zvakanaka. One love.